kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwa Gutu, Bikita nezaka nekumwewo vanoti vakangopuhwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri. VaWellington Homba vemurayiro rekwaChikutuva kune mamwe vanoti vakapuhwa makapu asingakwani minda yavo.
Mbeu yatiri kupuhwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana nekuti tikaita sezvakaita mbhuku medu isu takapuhwa ma50 mari. Saka nemaitiyata takaita makumba nemazvari atatakaita makumba takaona kuti haitokwani nekuti pamunhu chaiche takaitira nakapu kapu.
Izvi zvatsinirwa navacosmas masukume vekuwa29 kupikita South vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mukutenga mbeu inodhura.
Ndo patinoti pacho zvinosiririsa. Ukatarisa ward 4 yekubikita South abereki vakapuwa ma2 kg pamusha. Wotibvunza kuti ko2 kg inondisvisepi? Kuaaa hurumende ichitaura indaura kuti munhu wese ari kuwana mafetuzeaa mbeu, saka zvinosvisepi zvema2 kg?
Hurumende iri kupawo varimi fotiraiza asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu. Vamwe vakaita savatiri vashe macheke vekuward 13 kupikita West vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vari kunyimwa zvikwanisiro.
Ndinotaura nezvezvo kuti vakanyimwa mawadzi ose infact vari kutongotaura zvekuti CCC haikori. Vanoti hatipi vatsigiri veCCC maiputiwawo ese. Havatibatsiri kunze kana mazotende ukakuya kuzanupiefu.
Mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima mumasvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobheti Musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura.
Dati tiri kupuwa vanhu vese, hapana kana munhu akatara. Inyaya yekuti tijembe kwavo kudistrictar area kwavo hazvisati zvauya, asi kwese vari kupuwa ward by ward. Government hapana patiri kupa vanhu kapu. Basa redu isu nderechidomeni, harisi rematongerwo. We are into agriculture, we are extension and advisor.
Izvi zvatsinirwawo nasachigaro weZANUPF mudunhu remasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika.
Izvi takatopa instruction kuvanhu vedu vomusangano kuti vanomirira zvinogoewa nevashandi vehurumende. Vashandi vehurumende namakansela namadzimambo ndovanoita izvozvo, ndovari panhikiri yekugova. Vedu takatotaura navo kuti hatipindiri ingoenda munonyorwa mazita nevanonyora vaya mukuwa woupeu zvinongoitwa munhu bhozi mbeu iri kuuya ndiye munhu wose.
Asi vamasukume vati aya manyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima vari kutyidzirwa nevatsigiri veZANUPF.
Then paward 29 panapa vanhu vezano vakatoita mandiro. Mbeu yakabuda kuGMB hatizi mainfuse munhu wese. Vachipuwa panava kubviswa ma3C members ese. Then mbeu iyoyo yaifanira kupuwa ma3C members kana tingangoti vagari vese yaizopuwa vaiti masabhuku.
Vamwe vagari vekwaChei vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku veruzhinji vachishayiwa. Saga re50kg yefotereiza yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pe30 nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora 45 kana kuti $45. Saga re50kg reyuriya rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica 90 zvichikwira kana kuti US$70. Kuchitiwo fotereiza yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pe52 kana kuti US$52 richisvika kumadhora 90 kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu iri kutengeswa nemadhora 30 pamakirogiramu 10 kana kuti US$30. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.